Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 18, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti nezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rinogona kutanga kuratidzira kutsumwa kwaro nemamiriro akaita zvinhu munyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasvika muIsrael, umo vari kuita misangano nevatungamiri venyika iyi nezvehondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Chimwe chikwata chekuAmerica choshanda nevamwe vemuZimbabwe pakurodza pfungwa munyaya dzekuimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti vana veZimbabwe vacharatidzira munyika yose senzira yekutsutsumwa nemafambiro akaitwa sarudzo muna Nyamavhuvhu. Izvi zviri kuuya mushure mekunge hurumende yamboyambira bato iri kuti haisi kuzoritendera kwainoti kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi kuBelvedere muHarare, mutevedzeri wemutauriri weTCCC vaGift Ostalos Ziva vati vana veZimbabwe vachashandisa kodzero iri mubumbiro remitemo yenyika yekuratidzira.
MaZimbabweans ane kodzero vachiratidzira kuti havasi kuwirirana nezvinhu zvakaitika muna 23 August 2023, nekuti kodzero idzodzo dzirimo musection 59 of the Zimbabwean Constitution. Isu hatisi kuwirirana nenzira iri kufamba nazvinhu.
Asi vachitaura nevamiriri venyika dzemuAfrica vari muZimbabwe nemuvhuro vakafanobata chigaro chegurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira, vakati havasi kuzotendedza vavanoti vanoda kukonzera kusagadzikana munyika vachinyebera kuti ndezveutongo hwejekerere. Asi mutungamiriri weTCCC vaNelson Chamisa vanoti bumbiro remutemo rinopa kodzero yekuratidzira. Vaasizi vavatiwo vari kuda kuti munyika muitwe nhaurirano dzekupedza bopoto rekusafambiswa zvakanaka kwavanoti kwakaitwa sarudzo, vachiti dzinofanirwa kudzokororwa. Masangano akaita seSADC, African Union, European Union nemamwe munyika nekunze akati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kuitwa pachitevedzerwa bumbiro remutemo nezvibvumirano zvakanyorerana neZimbabwe nedzimwe nyika. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti mapato ezvematongero enyika akasununguka kuita zvaanoda, asi vachiti akatyora mutemo wenyika anosungwa.
Vatiudzimana mapato zvokuita kuti varatidziri kana kuti varege, asi zvatinongokurudzira ndicho kuti mutemo wenyika unotonga tose, munhu wese ari muZimbabwe ari pasi pemutemo. Ngatiite izvo zviri pamutemo, uye anenge avhuna mutemo tinongokurudzira mapurisa kuti aite basa ravo zvemazvo.
Vachitaura nezvenhengo dzavo dzakadzingwa nemumwe ava kuzviti ndiye munyori mukuru webato reZANU-PF vatafadzwa manyika, vaMarapira vati ndezvemugotsi maturo sezvo vane zvigaro mubato reZANU-PF vachizivikanwa.
Zvinhu zveZANU-PF zviri straightforward, zvinhu zveZANU-PF zviri kwatsigirere, zvinhu zveZANU-PF zvakarongeka. Saka hatinei nhapo tsamba dzinonyorwa nevanyori vekumwe.
Asi vasizi vavati vanotarisira kuti mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda atore matano nezvetsamba yekudzinga veZANPF ii.
Akataura zviri on record kuti iwo vanongotambira tsamba kana vatambira tsamba vobva vaacta saka true expect kuti vamudenda vachiacta vachirecola 70 mamembers of parliament arecola na secretary general.
Studio 7 yakundikana kubata vamudenda panhare mbozha yavo kuti tinzwe divi ravo nezvetsamba yakabva kuna vamanyika. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu Dr. Musa Kika avo vakambotungamirira sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vanoti nyaya yekusativedzera mitemo ndiro dambudziko guru munyika.
Takatarisa zvaitika mazuva nemasvondo apfuura vamudare reparamende tiri kuona kusava nechido kana hanya kutevedzera bumbiro redu remutemo. Naizvozvo ndinoona sekunge senyika tasvika nguva yekuti tiwane kutaurirana pachezvedu kuti bumbiro redu remutemo iri tichiri kurida here, tichiri kuriona here sekunge chitsidzo chatakaitirana sevanhu kuti ndoo magariro atinoda kuita pamwe chete.
Sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu dzakaunza mutauro wakanyanya munyika vemapata anopikisa nevaongorori vesarudzo kusanganisira vesadak neEuropean Union vachiti sarudzo idzi hadzizadzisi zvinotarisirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hondo yeIsrael nechikwata cheHamas iri kuenderera mberi panguva iyo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasvika muIsrael nhasi umo vaita hurukuro nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaBenjamin Netanyahu muguta reTel Aviv. Misangano iyi iri kuitika panguva iyo paine kuratidzira kukuru mudunhu reMiddle East nemune dzimwe nyika pasi rose mushure mekuurayiwa kwakaitwa vanhu pachipatara chiri muGaza vachinzi nevamwe vainge vakandirwa bhambo neIsrael. Asi Israel iri kuramba kuti ndiyo yakaita izvi. Marvelous Mutanganya uye weStudio 7 anotipanyaya inotevera.
Vachitaura muIsrael, vaBiden vavimbisa kumira nenyika iyi muhondo iri kutyirwa kuti inogona kupararira kune dzimwe nyika dziri muMiddle East. Asi vaBiden vati donzvo ravo nderekuti pasadeuke ropa revasina mhaka.
I want you to know you're not alone. You are not alone.
Ndinoda kukuzivisai kuti tichamira nemi sekuvimbisa kwatakaita munguva yapera. Ticharamba tichishanda nemi nevamwe vamunosvitsana navo kudzivirira kufa kwevanhu zvikuru sei vasina mhaka.
Vachitaurawo pamusangano uyu, vaNetanyahu vaudza vaBiden kuti chikwata cheHamas ndicho chiri kukonzera kufa kwevanhu vazhinji.
Hamas is responsible and should be held accountable for all civilian casualties. We saw the cost of this.
Iyi inenge iri hondo yakasiyana nedzimwe dzose. Chikonzero ndechekuti Hamas inongokanda zvombo kuvanhu vemuIsrael, chinangwa chiri chekuuraya vanhu vakawanda. Hamas zvakare inohwanda mukati mevanhuwo zvavo nekuti aivakoshese.
Asi veHamas vanoti Israel ndiyo iri kukonzera kusagadzikana muMiddle East. Kunyunyuta nezviri kuitwa neIsrael kwakapa kuti mutungamiri wenyika yePalestine vaMahmoud Abbas namambo vekuJordan Abdullah Ibn al-Hussein varambe kuita misangano navaBiden mushure mekunge Israel yapomerwa mhosva yekubhomba chipatara muGaza ndokuuraya vanhu vanodarika mazana mashanu. Israel iri kuramba kuti ndiyo yakazviita. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMalta chinoshanda nesangano reCross Cultural International Foundation rinobatsira vanenge vakatarisana nehondo vaDouglas Pfumbura vanoti vari kushanda nemamwe masangano ari kumatunhu maviri aya vachibatsira vari kutarisana nehondo. Vanoti sangano ravo harina kwarakarerekera.
Nyaya iri kuitika mazuva ano yekuIsrael nePalestine tinowanikwa organization yedu isina kwayakarerekera. Chero pane upenyu hwarasika tinoonekwa tichipinda tichibatsira. Saka isusu takasurukirwa nezviri kuitika and tiripo kuti prevent the loss of life nekubatsira avo vakakuwara or vaafektwa nehondo iyi. So tiri kuonekwa tichitsvaga mukana yakasiyana siyana yekuti tionekwe tichiendesa rubatsiro nekushanda nevanhu vari on the ground. Tine ma organizations atinoshanda nawo ari munyika idzodzi atinobatsirana nawo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nechikoro chepamusoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vanoti zvakakosha kuti Israel neHamas zvigare pasi zvitaurirane.
Hondo iri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas chekuPalestine ihondo yakonzera kutambudzika kukuru munyika kunyanyanyanya yePalestine. Iri kuita kuti pave nekurasikirwa kweupenyu kumativi maviri aya uye kurasikirwa kwemidziyo nezvivakwa. Saka ihondo yanga ichida kuti dai paine zvinogona kuitika imiswe, nekuti haisi kubatsira, iri kutohondomora zvebudiriro zvagara zvazviriko. Saka ihondo isingasigiriki dai kuzvagoneka kuti vanhu vagone kutaurirana zvinenge zvaisiya mati maviri aya ari parinani.
Vanhu vakawanda vari kuratidzira muMiddle East nedzimwe nyika vachitsutsumwa nekubhombwa kwechipatara muGaza. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Dora remunyika riri kuramba richaya simba pamusika weRBZ Foreign Exchange Auction Currency. Kunyange hazvo hurumende iri kuedza kuparura dzimwe mari dzinotsigirwa negoridhe kudzikamisa mari iyi. Pamusika uyu muna chikumi dora rakamboti dzikamei apo raitengeswa nemadhora anodarika zviuru zvina kana kuti 4,000 padhora rekuAmerica. Asi nezuro dora remuAmerica rimwe chete rainge rotengwa nemadhora emuZimbabwe zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 5,668. Kunyangwe zvakadaro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti chinangwa chavo ndechekuti munguva inotevera Zimbabwe ingoshandisa dora rayo chete kwete mari dzakasiyana-siyana dzekunze. Mukuzeya nezvenyaya yekushaya simba kwedhora iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze.
Hurumende yakaita zvakanaka nekuti yakapa vanhu mikana yekuti vanogona kushandisa mari yekunze nemari yemuno muZimbabwe. Asi mari Taylor vane dambudziko rekuti vanhu vanenge vachiva kuzotenga vanenge vachishandisa mari yemuZimbabwe. Nekuti anenge ainayo anoishandisa achitenga zvinhu nekuti zvinhu zvinenge zviri nyore mumari yemuZimbabwe. Asi ukazviisa zvino kumari Taylor mumari yekunze kwenyika nekuti nekuda kwekuti exchange rate yavo inenge yakasimba kukunda yekumusika wekunze, zvinotireva kuti mumari yedollars zvinhu zvavo zvinenge zvichiti dhurei.
Takaonawo RBZ ichiparura hameno kuda imwewo mari yavari kuti ZIG kana kuti ZIG iri kunzi gold backed currency. Zvinoshanda here izvi?
Imari iri kuiswa zvakare kuti ibatsire kuchengetedza huremu value. Asi mukatarisa mafambisirwo aichaitwa ndeyekuti iwewe ndiwe unotoenda kundoitenga, saka nyaya ndeyekuti unenge uchiitenga nechii. Saka unotoronge watanga washanda kana kuti watanga wana mari iyoyo yaunogona kuzoshandisa kutenga. Saka zvichireva izvo kuti haisi mari yekuti tingaienzanise nedzimwe mari dzinenge dziripo dzekuti mugone kushandisa. Chinhu chiri kutotanga iko zvino, kana mari yavakaita yacho inenge isina kuwanda zvakanyanyisisa, zvichireva kuti haisati yanyatsokuita kuita mari chaizvo kuti igone kunge ichiita basa iroro. Saka naizvozvo haigoni kunge ichibatsira vanhu pari zvino, vanhu vari kutsvaga kuti mari dzavo dzinge dzichichengetedza huremu uye zvakare matransactions.
Asi pane chidokwa dokwa here chekutora mari dzakadai idzo dziri gold backed dzi pane zvamuri kuonawo Dr. Kanyenza?
Zvimwe zviedza vari kungoedza, asi hazvirevi kuti zvino tisa nyaya kusawimba nima institution zedu nyaya kusawimba nima zedu ndipo nyaya kare trust ne confidence kazvino zvinotora nguva chaizvo kuti vanhu vazenge vava kutsikana kuti hai vanhu vazotiroita kutsoka zvakamboita zviya gore riya ra 2007-2008 ndiyo yadzi kunoramba chibodzoka kuti ah rive bengi ndiyo yakambotisvitsa paye izvinoine kuda kutivambutsa here
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamirira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare. Chimwe chikwata chevaimbi vekuAmerica chinonzi Birdhead changa chiri munyika pasi pechirongwa chemuzinda weAmerica muZimbabwe chinonzi American Music Abroad. Chirongwa ichi chinobatsira kuwanisa vamwe vaimbi vemuZimbabwe mikana yekusimudzira basa ravo nekuvandudza kudyidzana pakati pavo nevaimbi vekuAmerica. Kudzanai Msengi anoti panyaya inotevera.
Takawe na mfaro wa Zimbabwe Academy of Music Mbilawayo mazwamasho maapura Lechikuwa tache Birdhead Avaneri za msambo wejel Wakatanda zawa gari wa Mbilawayo Wajimba ni wa imbi kwenye Kunzekwe kuimba uku Wa imba ala wakawe ni mazula Wachita misangano ni wamwe wa imbi we muharari ni Mbilawayo Wajizitsana ni kupana na mazano Pamsoro pezwe kuimba. Mutungamiri wechikwata cheBirdhead, Brent Birdhead, akaudza Studio 7 kuti akafara zvikuru kuona kuti vaimbi vemuno vari pachidanho chepamusoro pabasa ravo rekuimba.
Zvatadzidza ndezvekuti zvinoitika kuvaimbi vemuno zvakafanana nezvinoitika kuvaimbi vekuAmerica kana takatarisa panyaya yebasa iri kusanganisira pakuda kuwana raramo bva mukuimba kukwanisa kutaurirana uye kuwana mukana wekuimba navo zvinobudisa pachena kuti mumhanzi mutauro usina miganho yenyika unotaurwa nekunzwisiswa pasi rose.
Pamisangano yekuziva zvemabasa ekuimba iyi pakabuda pfungwa dzakawanda kusanganisira kuti zvakakosha kuti vaimbi vatore basa ravo rekuimba nemwoyo wose uye kuti vashandise umetura hwekufambiswa kwemashoko mukusimudzira mabasa avo ekuimba. Swongi Nkosi Swanda anozivikanwa nezita rekuti Bongi ndemumwe wevaimbi vemuBulawayo akapinda mumisangano yezvedzidzo pamusoro pezvemumhanzi kwakaitwa nechikwata cheBirdhead uye akaudza Studio 7 kuti akadzidza zvakawanda. Donald Devox Mwangaza uyo akapindawo mumusangano uyu anotsinira zvimwe chete.
Ndandiri munoyo utai ndaibhiliva kuti zvese ndingakwanisa kuzviita ndega. Ndazoona kuti aiwa kuti uzokwanisa ngochisvikawo panongochida kusvika kwavasvikawo vakuru dangana wingitiana japreza papo ka panotodiwawo mamaneja munhu anokutira mafotos ichiwada kuzitaure gai zvogokona kuzongokwandira plus tasingazive raisinsi kuti unofanira kuti uzorejistawo kwanisa kuonawo something from chi music yachona. The reason why tasingaregister is because tasingazivi kuti nongochitombo registreji saka aiwa zvanhasi vachiudza vachanzwisisa ende zvakakosha albe kana we musician register then uchaonawo chipo chako chikwasange chikuchengetawane.
Rachel Ngwarai uyo anozivikanwa nezita rake rekuimba rekuti Zarei anoti chirongwa ichi chinobatsira vaimbi vemuno kuwana mukana wekushanda nevaimbi vekuAmerica uye kuvandudza mabasa avo ekuimba.
Zvinobatsira zvakawanda fanika exposure nekungodzidzirawo kuti you know jazz inorudzwa sei and how can I then kuzoitora jazz kuzoisa mu music mangu ndichinyora masongs angu and things like that. Ne support system fanika you know relationship yatinawo ne US embassy vanoramba vachitedza for my events akadai so you know it's big support for my artists.
Vanoona nezvekudyidzana pamuzinda weAmerica muHarare amai Rebecca Archer Nepa vakatsanangurira Studio 7 nezvechirongwa cheAmerican Music Abroad.
The American Music Abroad program is one element of the recently launched Global Music
Abroad. American Music Abroad chikamu chechirongwa chakaparurwa munguva pfupi yapfuura cheGlobal Music Diplomacy. Chirongwa ichi chinoshandisa mumhanzi kuedza kusimudzira upfumi hwenyika, kuvandudza mikana yezvedzidzo uye kubatsira vanhu vemunyika dzakasiyana siyana kuti vawane nzira dzakasiyana siyana dzekuwana raramo.
Ndaka Amerika Studio 7 Mubulawayo Ndini Kudzanai Msengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni vakati kutengeswa kwehembe tsaru kurambidzwe munyika mavo sezvo vachiti dzimwe dzacho dzakambopfekwa nevanhu vakafa. Kunyangwe vakataura izvi munanyama vhuvhu, zvavakataura izvi hazvisati zvazadzikiswa zvekuita kuti hembe tsaru dzirambe dzichitengeswa muUganda. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro naSachigaro weboka remadzimai kuZimbabwe ari mukereke yeUnited Methodist Church mudunhu reNorth America, amai Judith Mutamba. Mukupera kwesvondo rino, amai Mutamba vanove mudzimai wamufundisi Dr. Webster Mutamba vachange vachitungamirira gungano reruwadzano rwemadzimai muno muAmerica. Musangano wemazuva matatu uchatanga nechishanu kuOrlando mudunhu reFlorida. Katinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tiri kufara nekupembera ngekuti sangano ratiri kuita kuFlorida kuCanterbury riri kutanga musi wechishanu musi wa20 October zvichipera musi weSunday 22 October. Isangano rokutanga rekuti chikwatabu chedu cherukwadzano rwemadzimai eUnited Methodist ari muno muAmerica tiite tichisangana usu tuusu tichionana. Vamwe hatitomboziyana, hatisati tamboonana, kungoonana tiri paZoom. Saka apa ndipo pekutanga patiri kusangana ngekuti chikwata chedu muno muAmerica chakatanga gore ra2020.
Zvakakosha zvakadii zvekuti munge muchiita magungano akadai?
Zvakakosha chaizvo. Handiti munoona vakandimiri, chikwata chedu takazotanga kukwanisa kuti tisangane tichinamata tiri pamwe chete kubudikidza nekuya kwakaita COVID. Ndiyo yakaita kuti tive nemaZoom meetings. Asi uyu mukana wekuti tinoonana, toita ushamwari hwakadzama, tokwanisa kuti tichibvapo tinenge takuziva kuti avandimai nhingi nemai nhingi nokuramba tichienderana mberi kunamata.
Iro gungano iri, amai Mutamba, rakanangana nenhengo dzekereke yenyu here kana kuti rinogona kupindwa nechero mwana weZimbabwe ari muno muAmerica?
Hongu zvazvo, chikuru chokutanga nhengo dzedu dzeruwadzano rwemadzimai eUnited Methodist ndo vekutanga vangange vaine chidangataka chekuti tinoda kuti tiende. Asi tagara tichitopinda mumazumu nemumaprayer lines atinoita nefoni, tagara tichipinda nevamwe vakadaro vatinoti Methodist in Zimbabwe kare isonzi visiri, vamwe maAnglican, vamwe vakatenge vasitumburi kana kumachechi yayo asi vane chidakadaka chekunamata, vane rudairo rwekuda kuziva Mwari zvakasara nekuramba vari vana vaMwari mumabasa avo. Saka kwakasununguka kuti vanhu vaiti sei vanhu vauye vanenge vachida kuzonamata nesu. Isangano zvaro remadzimai asi nana baba varume vanenge varipo nevana vakomana nevasikana vanenge varipo tichinamata tiri pamwe chete.
Tinozova kuti munoshandisawo magungano akaita sairori kuunganidza mari dzekubatsirawo vanoshaya.
Ndizvo chaizvo, asi hatimiriri gungano rakadai kuunganidza mari. Muchikwata chedu chicho cherukwadzano tina tinoti makomiti akasiyana-siyana. Saka kune komiti iyoyo imwe yetsenyuro yokuti kubva nekugara kwete kuti ndatiri kuenda kusangana. Komiti iyoyo ndiyo inoona neugaru, vamwe pakati pedu veugaru mumamisha, vari kurwara, vari kurwarirwa, vafirwa. Asi tiroda kuti komiti yedu iyo tizenge tichisimudzira mari yakawanda iri pamusoro yokubatsira kungava kumusha kudzidzisa vana, kungava nyangwe dzimwe projekti dzevanenge vachida rubatsiro vakadai nevane mhosva dzakadai nemakidney, vanobuda mameshini aya ekuti ropa ravo rigogezwa kana kuti atingati hemodialysis. Saka zvakasiyana-siyana maprojekti iyayo ndo atinenge tichisimudzira mari. Kunyangwe imo muno muAmerica matiri kune vamwe vanenge vauya vasina mascholarship vachienda kuchikoro vanoda rubatsiro. Saka tinenge tichiongorora kuti varikuda rubatsiro ndezvapi ndirupi rubatsiro rwatingaita uye munoona kuti mukana uyu watichaonana namai bishop vachibva kumusha kwakabva kuita mameeting atinoti dumba kudumba ikoko ndiko kunenge kuchitaurwa kunzi muri muzimbabwe kana kuti kumaconference edu akasiyana manidzi aripo ndeapi zvinodiwa ndezvipi
avo vanga vari amai Judith Mutamba vanovasa chigaro vemadzimai kuzimbabwe ari mukereke yeUnited Methodist Church mudunhu renorth america vanga vari parunare kumissouri muno muamerica najonga kandemiri westudio 7 tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yepaso premier soccer league nhasi dynamos yarova ngezi platinum a2 kwa1 mune imwe nyaya murayiridzi wechikwata chemamighty warriors chemadzimai shadrack mulauzi abvisiswa mari yechibatiso nemutongi wedare vayeukai dzuda kuti atongwe achibva kumba pamhosva mbiri dzaari kupomerwa michael kariati anoti panyaya inotevera
mbolauzi abvisiswa mari inoita iyo mazana matatu emadhora emari yekuamerica achinzi anofarira kudzoka kudare musi wa27 gumiguru pamusoro pezvo murayiridzi uyu atemerwa kunzi ape dare magwaro ake ekufambisa uyezve asave nechekuita nevafakazi munyaya iyi gweta remurayiridzi wenhabvu uyu vatalendi runganga vatitsanangurira zvabuda mudare iri
tandari nhasi tiri kunzi izvo client yedu omusungwa apiwa bel kunzi aite se aende kumba but todzoka musi wa27 october 2023
varunganga vazivisa kuti vari kuenda kunobvisa mari yechibatiso iyi kuti mulauzi asarare mujeri zuva ranhasi sezvo aendwa naye nevanochengetedza vasungwa varunganga vanoti vafara nezvabuda mudare nekuti nemhando yemhosva dzaari kutarisana nadzo vanga vaine chivimbo chekuti achatongwa achibva kumba
tanga takatarisirwa kuti nemanature of offenses dziripo or nemhando dzemhosva dzaari kupomerwa tanga tichiexpecta kunge achapiwa bel ende izvo shuwa zvabudawo zvakadaro
zvinonzi musi wa23 gunyana mamighty warriors aigara panzvimbo yepandare muharare apo mulauzi anonzi akakumbira brenda chaora kuti amutsode uyezve ndokumukumbira kuti vaviri ava vaite zvebonde mushure mekunge chaora aenda mumba maigara mulauzi nezvebasa mulauzi anonzi akabata chaora zvine simba pabendekete achida kumutsoda asi chaura akarwisa izvi nyaya yechipiri inonzi yakaitikira kusouth africa mumba maigara mulauzi pahotera apo anonzi akabata zvigariso zvachaura apo aiva mushedza muhotera kuti azotora zvaida kushandiswa mugadziro wemamighty warriors mumakundano avo ecosafa cup asi mulauzi ari kuramba mhosva dzese idzi sezviri kutaurwa navarunganga
tinoziva kuti tichafaita pavakuti tinoziva kuti haana kufara mhosva yadzo ari kupomerwa izvi
chikwata chemamighty warriors chakapedza chiri pachinzvimbo chechina kucosafa cup uku pasi pemalawi zambia nemozambique malawi ndiyo yakatora mukombe uyu mushure mekurova zambia 2-1 mufinary ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariati
muchirongwa chedu chelive talk diaspora forum na 8 PM nhasi tiri kutaura nenyaya yezvemagwaro ezimbabwe exemption permit anoshandiswa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kusouth africa tiri kutarisa zvakataurwa nedare remunyika iyi zvekurambidza hurumende yesouth africa kuenda kudare repamusorosoro vachipikisa mutongo wekuti kuda kudzinga vana vezimbabwe kwainge kwaitwa zvisiri pamutemo vatereri sezvo nguva yedu yapera regaichitarise misuro inavo zvakare bato reCCC rinoti rinogona kutanga kuratidzira nyika yose sezvo risiri kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzematongerwo enyika munyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndokusiyaimina tamboka ncube munhau dzeisindebele
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 18 Mfumfu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulilungelo labo
thina kumesobala ukuthi amaZimbabweans alelungelo kuconstitution wele Zimbabwe ukuthi ke betshengisele ngokungasuthiseki kwabo ngendlela ke ukhetho olwenziwa ngayo emhla ka 23 August.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonana ngesimo esibi eselizweni.
And I want you to know you're not alone. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians.
Umongameli Joe Biden wele Melika uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka liphathisele Israel lize linqobe ekulisaneni elikwenza leqembu lebutho ele Hamas lakwele Palestine. Abasemhlanganweni ophathelane lomsebenzi wokwemba okobulawayo bakhala ngamakampani akwamanye amazwe abakumsebenzi lo besithi ayahlukumeza lokuncindezela izisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonana ngesimo esibi esiselizweni. I-CCC ithi leli lilungelo likazulu elimunyethwe yisisekelo sombuso welizwe kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kukhulunywe ngumsekelo wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba namhla eHarare otshele intatheli izindaba ukuba ngendlela isimo esimingayo elizweni kumele kube lokutshengisela ikakhulu ngokhetho olungaqhutshwanga ngemfanelo. Usiziba uthe abantu akumelanga bethusele ukuba kukhona okuzakwenzakala kibo nxa bengaqala ukutshengisela ngoba kulilungelo labo.
Thina kumesobala ukuthi amaZimbabweans alelungelo kuconstitution wele Zimbabwe ukuthi ke betshengisele ngokungasuthiseki kwabo ngendlela ke ukhetho olwenziwa ngayo emhla ka 23 August. So yiko libona continue ngenhlelo zethu esijineyo ama political program okumake sure ukubana siyalungisa udaba ke olise Zimbabwe and amaZimbabweans njengoba ngikhulumele ku section 59 alelungelo ukubana eziveze ukungasuthiseki kwawo.
Uqhubeke sithi loba nje ibandla lakhe qhakathekisa ukukhulumisana lebandla leZANPF kusobala ukuba ukutshengisela iyo yodwa indlela ezakwenza uhulumende weZimbabwe alalele inhlupho zabantu. Uthe ukuxotsha kwamalunga awe-CCC edayele ephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungumsekeli kanobhala jikelele webandla leli ukwenziwa libandla leZANPF. Kodwa umholi womsebenzi kubandla leZANPF umnumzana Mike Bima uthi ibandla lakhe alilani lokwenzakala ku-CCC.
Agenda to have those recalls. Extremely happy with having a majority in parliament as we are, and it's not our agenda to recall, it's really an internal affair.
Akulani lakhe ukuxotshwa kwabo ephalamende, sithabe kakhulu ngoba sivele sibaningi ephalamende. Akulani lathi ukulwa kwabo bodwa.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Initiative for Democracy umnumzana Mike Mlilo uthi akaboni ukuba ibandla le-CCC lingenelisa ukukhanga abantu ukuba batshengisele emigwaqweni.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama-demonstrations but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo ziphelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela themba labo ukuthi bale capacity yokwenza ama-demonstrations.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza e-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe umnumzana Desire Sithole othi ngendlela abantu abethusela ngayo akaboni ukutshengisela kuphumelela.
I-CCC uthi iyenza ama-demonstrations ngaresi solungabala udaba olukhulu ngenxa yokuthi sokulama-violence ayenzakalayo kakhulu. Sabona laphana owaphosa wathatha u-promise mkhwanazi laba kuyahle kubatshengisa ukuthi bayesaba labo abe-CCC ukuthi uyenza ama-demonstrations noma ama-citizens akhona ayesaba.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare esisekela ibandla le-CCC umnumzana Libert Muganu uthi uyamukela inyathelo lebandla leli elokuba kutshengiselwe emgwaqweni.
Thina njengamasapota e-CCC sithi vele i-CCC i-right ibize amademo, sokufunakala amademo ngoba lokho kwenzwa yi-ZANU-PF akulungelanga, it does not reflect the will of the people. Sesifuna ama-demonstrations ukuthi sejese ama-displays ethu ngama-elections ayenzakalayo.
Kusenjalo, omunye ozithi ngunobhala webandla le-ZANU-PF uTafazwa Manyika uthi uselobele incwadi ephalamende exoshisa amalunga angamashumi ayisikhombisa awebandla leli esithi sebemile ukuba ngamalunga alo. Kodwa obona ngokukhitshwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi ibandla leli kalimazi uManyika.
Thina ukusebenza kwethu kusegcekeni, sinesisekelo sombuso wethu. Kuyacaca ukuba sikhetha njani inkokheli yethu. Incwadi le kayisoze itsho lutho kithi.
Ekhuluma lentatheli izindaba izolo, uBima uthe ibandla le-ZANU-PF kalimazi uManyika njalo usomlomo edayela ePhalamende umnumzana Jacob Mdenda ayibala incwadi yakhe. Ngimele isitudio 7 niseHarare, ngimlozolozi Ndlovu.
Umongameli Joe Biden weleMelika uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka liphathisa ele-Israel lize linqobe ekulisaneni elikwenzayo leqembu lebutho eleHamas elakwele Palestine. UBiden wethulela umbiko ngesikhathi ese-Israel lapho aqhube umhlangano lenhloko kahulumende yalelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu, yena othe iHamas yiyo ebangela ukubulawa kwabantu makhaza abangahlomanga ngoba isilwa icatha ngabo. Umongameli Biden uthola amazwi ngemva komhlangano awenze lenhloko kahulumende le-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ethi ilizwe lakhe lulungiselele ukuma le-Israel ize inqobe iHamas eyiyo ebeloqalo ngokuhlasela i-Israel.
I want you to know you're not alone. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians.
Ngifuna lazi ukuthi alikho lodwa njengalokhu esakutshoyo ngaphambilini. Sizaqhubekela phambili sisima le-Israel ngesikhathi lisebenzela ukuzivikela kanye lokuvikela izizalwane zenu. Sizaqhubekela phambili sisebenza lani kanye labantu abasebenzelana ndawonye lani ukuze kungabi lokufa kwabantu abangelasici.
Ekhuluma emhlanganweni munye, uNetanyahu uthe ibutho leHamas yilo elifaka abantu makhaza enkozini ngoba lingelandaba lokufa kukaZulu okuyikho kwenza lilwe licatha ngabantu.
This will be a different kind of war because Hamas is a different kind of enemy. While Israel seeks to minimize civilian casualties, Hamas seeks to maximize civilian casualties. Hamas wants to kill as many Israelis as possible.
Impi le ichiene lezinye izimpi. Ngesikhathi iIsrael izama ukuvimba ukufa kwabantu, iHamas idinga ukubulalisa abantu abaningi. IHamas ifuna ukubulala abantu beIsrael abaningi, njalo ayihloniphi impilo kaZulu wePalestine.
Uqhubekele phambili ethembisa ukuthi ilizwe lakhe lizakwenza konke okusemandleni alo ukuvimba ukubulawa kwabantu makhaza abangahlomanga ikakhulu abesifazane labantwana.
Hamas is responsible and should be held accountable for all civilian casualties. We saw the cost of this terrible war crime yesterday when a rocket fired by a Palestinian terrorist misfired and landed on a Palestinian hospital.
IHamas ilomlando wokubulalisa bonke abantu ababulewe kulimpi njalo kufanele ibhekane lecala leli. Sibone ukwengezeleleka kwecala lempi le izolo lapho ibutho leli likhuthile labhomba isibhedlela. Amazwe omhlaba azondile ngenxa yalokhu kodwa ukufuthela nalokhu akufanelanga kubhekane leIsrael. Kufanele amazwe wonke abone umlando weHamas. Siqhubekela phambili ngempi le, iIsrael izakwenza konke okusemandleni ayo ukuvikela uZulu kanye lokubona ukuthi abathunjiweyo bayakhululwa.
Olandela ezokudlelana kwamanje omhlaba lezombusazwe oyintatheli izindaba elodumo eZimbabwe osebenzela eBrithani ubeka ithemba Mhlanga ukhuthaza amacele omabili ukuthi alandele imithetho yempi.
Kume kule mthetho khona lapha ikumele ihlonitshwe ngamazwe wonke omhlaba. Umthetho ngangisho kusilwa kuba le mthetho ezibini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyalandelwa. Ngesingakukhangela kathesi ukubulawa kwabantu abangasibomasosha ngapha eHamas kumbe ukubulawa kwabantu abangasibomasosha e-Israel, akukho emthethweni wezempi amazwe wonke omhlaba jikelele kumele njalo ukubana awulandele.
Ekhuluma le Studio 7 ingcwethi yezombusazwe efundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, uMnumzana Stevenson Dlamini uthi ukubulawa kwabantu mahlayana akwamukeleki njalo amacala omabili kumele amise lokhu.
Ye, ngiyavuma kunzima ukuthi ngendlela impilo esiyiyo yona kuliwe nendlela engathi le mkhuba esiyijwayeleyo ngoba lapho izinto zombili sekuliwa lokhuyana okucungwa kusaliwa lokhuyana kwendlela ukuthi hayi kuliwa abahlomileyo nje bodwa. Njalo sikhangele ukuthi i-Israel yona isikuthathe njengokuthi le yindlela yabo yokulwisa i-terrorism, ayisakuthathi njengokuthi nje ivikela nje izizukulwane zabo. Kodwa kulanto engathi engayichaza ukubulawa kwabantwana nabomama nje mahlayana.
Konke lokhu kuza kulandela ukubhonjwa kwesibhedlela se Ali Arab Hospital esiseGaza okubulalise abantu abedlula ingxenye yenkulungwane i-500. Impile eqale mhla ka-7 Mfumfu isibulalise abantu abedlula inkulungwane phose lengxenye 1400 abe-Israel labanye abedlula inkulungwane ezintathu 3000 eGaza. Abanye abedlula inkulungwane ezilitshumi nambili i-12500 balimala.
Abasemhlanganweni ophathelene lomsebenzi wokwemba ochitshelwa kobulawayo bakhala ngamankampani akwamanye amazwe emba okuthiyeneyo ngendlela ezingaqedakaliyo kwele Zimbabwe. Bathi kumele uhulumende angenele ngoba amankampani la ahlukumeza izisebenzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labangene umhlangano owe-mining indaba bathi amankampani amaningi ephula amalungelo ezisebenzi ngendlela eziningi. Omela izisebenzi ezembayo ngaphansi kweZimbabwe Diamond and Allied Mining Workers Union, uMnumzana Isaiah Marambire uthi iholo eliholwa ngabembi liphansi kuleli semthethweni.
Amalungelo lawo asalandelelwa ngendlela yokuthi nxa sithi minimum wage sikhuluma ngomholo wokuqala ukusebenza esirizele mining uyi-$355. Phose nxa ungakwanisa ukubhadala $300 uyakwanisa ukuthi uthi half-half RTGS half.
UMnumzana Philemon Mgwela olenkampani yokwemba igolide le-lithium eGwanda leMberengwa ukhala ngokuhlukuluzwa kwabesifazana emigodini.
Ama-challenges abahlangana nawo kuma-investors la abuya ezomayina endaweni zabo ukuthi ama-China babuya bamithisa abantwana, ababuyile abafazi babo bafika bamithisa abantwana, bathelela abantwana umkhuhlane njenge-digitasile ukuthi abantwana bathelele umkhuhlane wadinidiscover ukuthi it's a sexually transmitted disease.
UMnumzana Malvin Daga isakhamuzi sasewange usola ukusetshenziswa kwabantwana emigodini eminengi.
Njengoba amaChina abefuna abantu anganabafundanga, abefuna abantu abangane ababuzi imibuzo, so sikhangelisisa khona lapho sananzelela ukuthi abantwana laba bathi sebeqazile ukungena umsebenzi kubo 2020 somewhere there basebenza abanye tusela last year, that is 2022 to 2023, so we problem foot again because umntwana lona one wayesebenza tukasaqedanga isikolo.
Ilunga ledale lephalamende elikukomidi yezemigodi unkosikazi Jasmine Tofa uvumelane labaningi ukuthi amankampani abokuza enza le nhlupho
ukuthi abantu beZimbabwe labo bayathola ithuba lokumayina ilithium njengenzalo zeZimbabwe because kathesi njengoba usitho ukuthi amaChina singathi yibo bodwa abathole ama-claims awe-lithium balutshwane bayabaleka nje abethu abathole ama-claims bona bakhuluma ngokuthi amaZimbabweans kabala mali yokuthi bamayine ilithium kodwa izakhamizi ziyaphikisa zithi zona lazo ziyayenelisa ukumayina ilithium yona le.
Isikhulumi seZimbabwe Environmental Law Association unkosazana Clarity Sivanda uthi uqakatheke kakhulu umhlangano we-mining indaba.
IZimbabwe Alternatives Mining indaba luhlelo olwaqala eminyakeni edlulileyo lapho esibuthanisa ama-communities, ama-NGOs, ama-parliamentarians kanye lama-government ministries labanye abehlukeneyo ukuthi sikhulume ngendaba ze-mining kanye lezinhlupho ezihlangana lalabo esithi ngama-mining host community.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo wabakumsebenzi wezemigodi ezigoqela iZimbabwe Environmental Law Association Center for Natural Resources Governance, European Climate Foundation le-Frederick Ebert Stiftung abaqoqe lumhlangano bathi bacabange ukuqhuba ukuze kuphunywe lamacebo okumelana lenhlupho ezikhona emsebenzini lo. Umhlangano wezokwemba walonyaka ungenwe ngabembi abanini bemigodi, izakhamizi, abafundisi, amakansila kanye lamalunga edale lephalamende. Isihloko somhlangano lo sithi a just energy transition, solutions for community potential and participation. Umhlangano lo ugqitshwa kusasa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edala lephalamende lakwele Melika ele House of Representatives ayahlangana njalo namhlanje ezama ukukhetha usomlomo waleli dale ngemva kokwehluleka kukamnumzana Jim Jordan owebandla lema-Republicans ukuthola amavoti eneleyo ukuthatha lesi sikhundla ekuvoteni okwenze lamalunga izolo ngenxa yokwala kwamanye amalunga ebandla lakhe okumvotela. Akungabi sobala ukuthi uJordan, umngane omkhulu kwayengumongameli uDonald Trump, uzaphumelela kuvoti yanamhlanje na. Usomlomo okade khona uKevin McCarthy ukhitshwe ngamalunga lama-Republicans kumaviki amabili edluleyo. Esigabeni esiphathelane labadabuka kwele Zimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namuhla sixoxa lonkosikazi Cindy Chambers ohlala kwele Belgium. Unkosikazi Chambers labangane bakhe basiza abantwana abaselayo ekhaya. Uxoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7.
Thina njengendlela esikhulise ngakhona ngivele sikhule usilima emakhaya sithunywa emasimini. So I think kuba lula ukuthi uma uvele sikhulile lawe uthanda impilo engathi ipholile kancane, then ukuthi siba neibhile farm or iplot lapho ngathi maybe ungaqala khona ukulima. Ngicabanga ukuthi mina yikho kungaba lula okokuthi even if you didn't go maybe commercial ekulimeni sungakwazi ukuthi at least ifamily ayilambi. So mina ngile plot inyane elincane and ngilo muntu o-reliable owesifazana nayo. So silembuzi siyalima kakhulu and sometimes siyalima futhi lokudla kwembuzi lezo sizigcinayo. So yeah, we ngabhora umgodi. So konke kuhamba kuhle for now. Isifiso nje ukuthi vele eventually umuntu akwazi ukuthi maybe but 3-6 months ekhaya, maybe 3 months ngapha ngoba abantwana bakhulela ngapha, and uthi 3 months kwenye indawo uphile nje impilo kanye ngaleyo ndlela ungavaleleki endaweni eyi-one.
Yes, ngathi ke kukhona yini onceda khona abantu
kakhulu kakhulu sino lokuqoqana singabomama ngapha. Mina ngihlala e-island kakhulu, so abantu abaningi engibaziyo ngabantu abahlala e-island ngapha e-Belgium ngama-French, so angazani labantu. So isikhathi esiningi sinokuhlangana singabomama uma kulesidingo sokuthi kube lo muntu maybe oyifamily or umuntu maybe abantwana abasakhulayo maybe abangelabazali, sihlangane sikoqane sifake izimali sithumele ekhaya. Ngiye ngahamba ekhaya mina before ngihamba sakhetha i-charity eyi-one, sahlangana singabomama ngathi mina ngicela ukuthi siyenzeni le nto. Sahlangana sabeka imali ngathinta nalaleyo charity la neduzane lase-airport elabantwana laba aba-either abused or mentally kind of unstable. And then ngathi ngidlula ngithenga izinto eMzansi, ngahamba lazekhaya, ngahamba ngaya banika sathatha nje izithombe sabathumela ngabonisa laba abanye bethu ukuthi senzeni. So alokho vela kupheli ngaphandle kokuthi nje as a family, ngoba charity begins at home. You know yourself ukuthi nabantu besintwini silenye ifamily eningi ukuthi sibasize. Though you always have to reach out usize nalabo abangasoke family yakho, yabona.
Kutshoni kuwe enhliziyweni nxa unceda abantu?
Uyathola ukuthokoza, to be honest with you. And another thing is for me personally, njengomuntu angikhulanga ngithola, yabona. So ngakhula ngingilo muntu vele ukuthi abadala babedonsa nzima lami, ngakubona ukuhlupheka lokho ukuthi ngesikhathi leso uma ngisakhula, if kwakulomunye umuntu olesandla eside sokuthi, oh let me help you here, let's help the family, you know, maybe uqhube maybe esifundweni, maybe ezinye izinto wabe ufisa ukuthi maybe ufike even e-university, thole ukuthi kuba nzima ngendlela yokuthi abadala abatholi as much as you would have liked. But so kukunika nje injabulo enhliziyweni yakho, and futhi I think it's a lesson ebantwaneni njengoba bakhulisa. Like mina ngesikhathi, like I'm saying ukuthi ngesikhathi ngisiya bona le charity eduzane le airport eBulawayo, actually I was with my husband and labantwana, ngahamba labantwana abangamantombazane bala 16 months. Ngaleso I make sure ukuthi babone ukuthi it's a good thing to give, ukuthi bafunde vele bancane ngoba bona abaseli lutho the way mina engangisela ngakhona. So ukuthi whatever little you have ma ulokunye okuseleyo share. So kuhle ukushare vele, kuhle ukunika. Even neBhayibheli liyashwa ngithi, you know, blessed is the hand that gives than eyemukelayo sonke isikhathi. So yeah, it's a good feeling.
Lo ngunkosikazi Cindy Chambers odabuka kwele Zimbabwe ohlala eBelgium obexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Ezinye izizalwane zakwele China ziveze ukungaphathwa kuhle ngempumela yophenyo oluqhutshwe ngabenhlanganiso ezimeleyo Information for Development Trust. Ugwalo lempumela yaloluphenyo luveza ukuba abaningi bayawasola amankampani akwele China asebenzela eZimbabwe. UMavis Gama usethulela loludaba.
Iningi labantu elizweni likhala ngokuthi kuvame kwabamankampani abadabuka kwele China lase India. Umnumzana Michael Sibanda wase Harare uthi lanxa abamankampani kwamanye amazwe besiza eZimbabwe ukuzotshala imali, ayincedi lutho ngoba kungabaniki ithuba lokuqhatshwa.
Yacaca ukuthi amaChina avele abuya lapho kuzoyenza imali, azange azosinceda la ngoba bathatha abantu bakuyibo umsebenzi engenziwa la ngabantu bakhona, which is not fair ngoba ungakhala i-unemployment rate yalapho ukuthi phezulu njani.
Owasungula inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, komaliso, umnumzana Rejoice Ngwenya, uthi lesi simo sibangelwe nguye uhulumende ukuvulela abantu ukuzokwenza umathanda phansi kwenkulumo ethi yona wonke umuntu uvumelekile ukuzasungula amabhizimusi akhe kuleli. Zimbabwe is open for business.
Imibiko ethi yona izizalwane zaleli lizwe azinikwa imisebenzi ngamakhampani avela kude, kukakhulu amakula lama China akuliqiniso. Uhulumende wethu kanye le immigration kabafanelanga ukunikeza izisebenzi ezizivakatshi ama work permit kumbe imvumo yokusebenza la. Njalo amakula lama China kufanele ahlolisiswe lokuhlawuliswa nxa bephula imithetho, hatshi ukubanjwa njengamaqanda bona beyizigangi.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Tshenisani Ntungagwa upha umbono wakhe laye phezu kodaba lwababuya labantu babo ukuzosebenza kuleli endaweni yokuqhatsha izizalwane zaleli lizwe.
Udaba lolu lunzima ngenxa yokuthi asonto ezintsha lezi ezikhulunywayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi kunengi asebehlangane lakho njengenhlanganiso okuphathelane lokukhalaza kukazulu weZimbabwe ngesiphatho esibi samankampani abokuza.
Banengi ke lapha abakhononayo abathi ama-investors avelela e-Asia kakhulu. Gabala ncedo ngoba phela nxa bebuya lapha babuya labantu babo kumbe kabanika ama-local companies ama-contracts, ama-downstream economic activities angafida kuma-investment abo.
Umnumzana Donald Rushambwa oyingcwethi yezokucubungula osebenza enhlanganisweni eye-China Africa and Culture Exchange Research Center uthi okunye kokubangela lolu dubo yikungazi ulimi njengoba le mitshina yabo iyabe ilotshwe ngalolo limi.
Balutshwana abahlali beZimbabwe kumbe izalo zeZimbabwe ezikwazi ukukhuluma iMandarin ngalokho kusuka kube lokungazwanani phakathi kwaba-investor labahlali beZimbabwe. Ukuze benelise ukulungisa udaba lolu sokusuka kwala ma-program afana ne-Overseas Alumni Association yona ehlanganisa izizalwa zeZimbabwe ezihambe zafunda kwele China ezilolwazi ngokusebenza ukwenza khona ama-China ukuthi benelise ukuthi baqhatshise emankampanini lawo.
Umeli wakwele India eZimbabwe umnumzana Ransang Musakwi ulilandule elokuthi amanye amankampani avela elizweni lakhe abuya lezisebenzi ngesikhathi esiza kuleli.
There are very few people from India. It's not true that they are getting the labor from India. In fact,
balutshwana kakhulu abantu ababuya bevela kwele India. Akusiqiniso ukuthi abatholiswa imisebenzi kungamaNdiya kuphela. Njalo akukho isisebenzi esivela eNdiya. Abanye omanjinela yibo abangaba ngabaphathi abakuzinga laphezulu.
Umkhokheli wenhlanganiso ye-China Africa Economic and Cultural Exchange and Research Center umnumzana Steve Jao utshele umhlangano lentatheli zindaba owawugqoqwe ngabe Information for Development Trust eHarare kunsukwana esanda kwedlula ukuthi asikho isizwe esingelasici. Wavuma ukuthi bakhona osomabhizimusi abayisiqoqodo abavela elizweni lakhe.
If I'm not complying with the law in Zimbabwe, you have to go.
Ma ungahambisani lomthetho weZimbabwe ungangcono ubuyele kini ngoba iZimbabwe ingasoze ikwamukele. Ngitsho laseChina asizivumeli izinto ezinjalo ukuthi zenzeke.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga utshele umhlangano wezamabhizimusi we-BRICS Summit ngenyanga edluleyo ukuba eleZimbabwe lizosebenzisana kuphela lamazwe alomqondo ofana lowalo.
Some countries from the global north are politicizing and weaponizing the global economy.
Amanye amazwe awentshonalanga angenisa ezombusazwe endaweni zomnotho womhlaba efuna ukulimaza amazwe amancane asathuthukayo.
Lanxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ehlezi esithi ilizwe lakhiwa ngabanini balo, uZulu weZimbabwe uthi ayisikho okwenzakalayo ngoba sekuqakathekiswa abokuza asebezithaphuzela inotho yelizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.
Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela isinqumo esenziwe ngomthethwandaba waphezulu kwele South Africa owe Pretoria High Court sokulathela kathana isicelo sikamphathi intambo endaba zasekhaya esokufuna ukwesula ingwalo zamaZimbabwe exemption permits. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhuthaza uZulu eZimbabwe ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonona ngesimo esibi esiselizweni. Umongameli Joe Biden weleMelika uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka liphathisa ele-Israel lize linqobe ekulisaneni elikwenzayo leqembu lebutho le-Hamas lakwele-Palestine. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.